Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maniru anhasi uri musi wechina kukadzi 28/2019. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Botswana inoisa mari parutivi yokukuretesa makambani ayo anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe. Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika dzozeya zvinoreva zvaitwa neBotswana zvichitevera musangano waitwa nemutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiriri weBotswana. Vanhu vaviri vanoburitswa vakafa mumigodhi wekubattlefields kuKadoma. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe neBotswana dzanyorerana chibvumirano chemari inosvika bhiriyoni rimwe chete remapula ekuBotswana. Chibvumirano ichi chaona Botswana ichiisa mazana mashanu emamiriyoni emapula pamusoro pemazana mashanu emamiriyoni emapula agara aripo. Mutungamiri weBotswana vaMohoetsi Masisi vaudza vatori venhau kuti Zimbabwe neBotswana dzawirirana urongwa hwechikweredu uhu. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vabvumawo kuti ichokwadi kuti nyika dzavo dzanyorerana chibvumirano. Gurukota rinoona nezvekutengeserana muBotswana vaHohelmnelo Kenemwendo vati mari yabvumiranwa iyi ichashandiswa nemakambani emuBotswana anoda kutanga mabhizinesi muZimbabwe. Mashoko avaKenemwendo anopesana nemashoko ari kuburitswa nemapepa nhau muZimbabwe okuti Zimbabwe yapiwa chikwereti neBotswana senzira yekuti ivandudze makambani anoshanda akazvimiririra. Ukuwo gurukota rezvemari vaNtuli Ncube vatiwo Zimbabwe yapiwa neBotswana mari inoita mamiriyoni makumi mapfumbamwe nemashanu yamadhora. Mashoko ari kuburitswa nehurumende yeZimbabwe ari kupesana nezviri kutsanangurwa nehurumende yeBotswana pamusoro pezvinoreva chibvumirano chasanyirwa nhasi. Godwin Mangulda anotipa. Chakubigirai nyaya iyi muchinguva chiri kutevera. Sangano reUnited Nations raparura nhasi urongwa hwekutsvaga mari yokubatsira vanhu vakawanda vasina chikafu muZimbabwe. Sangano iri rinoti Zimbabwe inoda mari inoita mamiriyoni mazana maviri nemakumi matatu nemana emadhora kuitira kuti patengwe chikafu chiri kudiwa nevanhu vari munzvimbo dzisina mvura yakawanda. Mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa nezvorubatsiro muUnited Nations vaMark Lowcock vaudza vatori venhau muHarare kuti vasangana nhasi nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakavazivisa nezvourongwa hwekutsvagira Zimbabwe mari yechikafu. Nyanzvi dzekurima dzinoti kushayikwa kwemvura yakawanda mwaka uno kuchaita kuti goho rechibage ridzike kubva pa 1.7 million tons kusvika pa miriyoni imwe chete yematani zvichienzaniswa negore rapera. United Nations inoti vanhu vanosvika mamirioni mashanu nemazana matatu ezviuru vanoda rubatsiro rwechikafu gore rino. Mitumbi miviri yevanhu vana vange vachiri pasi pemigodhi mushure metsaona yakaitika kukadoma masvondo maviri apfuura yawanikwa nhasi mangwanani mumugodhi weCricket Mine. Izvi zvasvitsa vanhu vakafa mutsaona iyi pamakumi maviri nevatanhatu. Tsaona iyi yakaitika mushure mekunge madhamu ari padyo nepaicherwa goridhe akatsemuka mvura ikapinda mumugodhi umo maive mune vanhu vasere. Vanhu vasere vakakwanisa kubudiswa vari vapenyu. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kudivi rehurumende panyaya iyi. Pakaitika tsaona iyi, hurumende yakatara tsaona iyi senjodzi huru yawira nyika. Hurumende yatiwo ichabatsira mufi wese negumbeze pamwe nemari inoita chiuru chemadhora kuitira kuti vabatsirike pakuradzikwa kwavo. Asi munyori weshamva Mine Workers Union vaPatrick Mugwambi vaudza Studio 7 kuti zvinorwadza vazhinji vanoshanda mumigodhi kuti hurumende inogona kutora mari yevanokorokoza asi haidi kupindira ichibatsira neruzivo rwekuti pasaita njodzi. VaMugwambi vati mari iyi iri kupinzwa munyika nevakorokoza yakawanda zvikuru, naizvozvo hurumende inofanirwa kubatsira vanhu ava nekuvachengetedza sezvo munyika muine vanhu vazhinji vanozvishandira.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kutungamirwa nevarume nevakadzi.
Zvakawanda chaizvo zvinofanira kuti zviitwe nekuti isisi ikonomi yedu yakuto haisiri fomo. Saka mamainazi mazhinji ari kumaina goridhe rakawanda mune muZimbabwe richienda kunze kwenyika, mazhinji acho asi formalized. But zvepanodikwa manje kuti hurumende ipindire ipote ichisupavhaiza mese munenge makadaro murerisi, kozi panotomainwa goridhe pese paririsi nekuti vanotodzika mwena inenge yakadzama kupfuura 10 meters. Saka inenge itori dangerous nekuti pakaita any earthquake or any other problem munhu anofira pasi pemugodhi kana izvozvo zvekuti madhama akadii akaputika. Saka hurumende inofanira kuziva kuti gozi racho riri kubva kupi, yotumira vanhu vanomutarisa migodhi yacho yese yogara ichimaintaina masafety standard ekuti pese panenge pachimaino pachisupavhaizwa pachionekwa kuti vanhu vari sei. Saka this one ndo zvinenge zvisiri kuitwa nechi nehurumende. Vari kungomirira chete kuti vanhu vasupply chi gozi vasingadini, vasingatarisi kuti vari kugorovana kupi goridhe iroro.
Muri kuti hurumende inoda kungotambira goridhe inocherwa navanhu vaisingachengetedze?
Ehe, ndizvo zviri kureva nekuti mukapatarisa ipapo kuti chii chakaitika, pakatoti paitika accident iyo pakatora some days vasati vatomboronga kuti zvinofamba sei. Vaakutanga kutsvaga kuti mapambs achabva kupi, vachakonekta sei, pambini ichafamba sei. Zvinoratidza kuti it's a neglected area and this is where gold in Zimbabwe is coming from. Most of the gold is coming from either abandoned mines kana kuti ari kucherwa zvisiri pamutemo zvisina kana safety mukati. Whereas tine department rehurumende rinofanira kutarisa richiongorora every other time kuti is it safe to mine or not.
Ko vanoti hurumende haingakwanisa kuziva vanhu vese vanochera pese pese vachitsvaka goridhe, saka haingakwanisi kuvachengetedza, mukati chii pazviri izvi?
Pari kubainwa pese panotozikanwa. Pane malocal authorities ari munzvimbo anenge achitozviziva kuti pakati pari kumainwa, nekuti munhu kana awana goridhe rake at the end of the day rinozoenda kuna somebody ari registered wekufidelity anotambira achitoriendesa kwarinofanira kudii kuenda. Vanhu vanoita zvavo kaisiya nekuti vamwe vacho vanenge vachiavoida macharges anenge achidimandwa upfront kana vachida kuti izvi zvavo zviongororwe hurumende. But then hurumende kaimowa vanhu vari muhurumende handidi they interacting nemavanhu on a daily basis. They have to know that's their job. They must know what is happening. For people to survive, these guys must know kuti vanhu vari kutoenda vachinokorokoza. Kunenge kukorokoza ka vanhu vanokorokoza even munzizi, vanokorokoza even mugomo. They have to know because pane malocal authorities anenge aine vanhu vavo.
Avo vanga vari munyori weShamva Mine Workers Union vaPatrick Mugwambi vachitaura vari parunare vari kuShamva. Kwa hivyo ne mufaro mkuru ne chitatu apo wakari munharaunda yekwa Bangure kubuyera Central vakatambidzwa zviri pamutemo damu nemunda nemadiridzo izvo zvichashandiswa nemhuri makumi manomwe. Loeda Moyo anotipa nyaya iyi.
Vagari vekwa Bangure vakaratidza mufaro mukuru apo damu ravo rakaparurwa zviri pamutemo paurongwa hwakapindwa nehurumende pamwe nemasangano akazvimirira. Mumwe mugari wemunzvimbo iyi Amai Martha Viriri vakati vari kufara zvikuru nebudiriro yenharaunda yavo sezvo vave neminda wemadiridzo.
Ndikuti nzara iri kuderera nekuti bwera yaisikanwa senzvimbo inongotsva chibage mbeu dzisingaisi kusvika, asi nekuda kwechirongwa chegarden chane madiridziro mbeu dzedu dzaakuibva. Kunyange isu tisina minda zvedu, asi tinobatsirikana through vanechi vane minda imomo, chibage chikaibva tinotodya chakanyatsokusvika chisingatsvi nekuti chine ichidiridzirwa nedhamu rakavakwa irori. Saka ndoda kungotenda naizvozvo.
Damu iri nemunda wemadiridzo zvakavapo kuburikidza nemushandira pamwe wemasangano anoti Reworld Vision, Ensure, K, Sapphire neSNV pamwe neUSAID. Budiriro iyo yakadya mari inosvika mamiriyoni mashanu emadhora. Amai Clarice Mugorodi vakatendawo masangano aya vachiti vana vavo vachange vowana chikafu chinovaka muviri.
World Vision Ensure nemadiridziro iwa avakatipa vanhu vanga vachiita zvekudiridza vachishanda nemusoro, asi iko zvino takukwanisawo kudiridza tichiwana chikafu negoho rakawanda. Nzara iko zvino yaderera, vana havachanyanyi kubatwa kwashi nekuda kwekuti vakudya vachiguta. Takukwanisawo kuzviitirawo mamwe maprojekt nemibato yamaoko nokudawo kuti basa ratirerukira nekuda kwedhamu ratakachererwa neEnsure. Saka izvo naizvo tinongozvitendawo.
Mumwe mugari wenharaunda iyi vakuda kwashe makota vakati kunyange hazvo vari kufara neurongwa hutsva uhu, chikumbiro chavo chaive chekuti dhamu iri rikudzwe uye minda yemadiridzo iwedzerwe kuitira kuti mhuri dzakawanda dziwane rubatsiro.
Uwedzereswe kubva pauri apo ukure ukakura, tinokwanisa kurimawo takadi takawanda kuitira kuti zvinhu zvidi zvifambe zvakanaka. Kwozoya futi kudhamu taida kuti tikwanise kuwedzerwa kuti kana tichinge tazowanda tichirima zvakadi zvakawandawo kana tichinge tadi tawedzerewa dhamu.
Mukuru wesangano reEnsure vaRichard Ndou vakati sangano ravo rakasarudza dunhu iri sezvo riri rimwe rematunhu munyika akatarisana nekushomeka kwemvura yekunaya.
Nema assessments that were multi stakeholders that involved a number of government technical units like wana EMA, wana Agritech, wana Department of Irrigation and Engineering kuti tiidentify ma projects angabatsira vanhu. And kazhinji and from history and from what we've seen ndiyo kuti go vanonyanya kusarudza maprojects anovabatsira kuvapa mvura dzokurimisa nokudzokwanisa kuti mombe dziwane pokunwa mvura. So that's primarily the reason why we do ma projects akadai, kuti vanhu vakwanisa kubatsirika on a long term ndokuti vazowana zvokuzvibatsira vasangoramba vachingowana zvinhu zvokupiwa from donors. So that's the whole reason.
Gurukota Rema Nikaland Amai Ilen Gwaradzimba avo vaive munyarikane mukuru pachiitiko ichi vakurudzira vagari kuti vachengetedze zvakanaka zvavaitirwa izvi kuitira kuti vasarembe vari vanhu vanopema. Ndakamirira Studio 7 kwaBangure kuBuyera Central, ndini Lloyd Moyo.
Mashoko ari kuburitswa nehurumende yeZimbabwe ari kupesana nezviri kutsanangurwa nehurumende yeBotswana pamusoro pezvinoreva zvibvumirano zvasainyiranwa nhasi. Godwin Manguza anotipa nyaya iyi.
Nyange azo pange paine kupembera mapepa na une zine venyiro ze hurumende kuti Zimbabwe ichawana rubatsiro rwezvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni mazana matano atoye madhora ekuAmerica kubva kuBotswana. Izvi handizvo zvaitika nhasi sezvo mutungamiriri wenyika yeBotswana vamokwetsi masisi vazivisa kuti vabvumirana chete kuti rubatsiro urwu runge ruri rwebhiriyoni remapula. Vamasisi vati zvizhinji pamusoro pechibvumirano ichi zvichaziviswa munguva pfupi inotevera. Apo vamasisi nechikwata chavo vange vari muHarare, bazi renyika yavo rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika razivisa kuti mari iyi ndeyekubatsira makambani ekuBotswana anoda kuita mabhizimisi muZimbabwe, uye Zimbabwe inofanirawo kuisa hwaro hwekuti mabhizimisi aya haasi kuzorasikirwa nemari dzavo muZimbabwe. Bazi ratiwo kuti chibvumirano ichi chinge chichitanga kushanda chinofanirwa kutsigirwa neBilateral Investment Protection and Protection Agreement pakati penyika mbiri idzi. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti hapana chasanduka sezvange zviri kutaurwa nemapepanhau ehurumende.
Kana Zimbabwe yakwanisa kuwana mari kuti makambani ayo anogadzirawo zvinhu kuBotswana, ukama hwochienderera mberi, kwete kuti tingotarisira kuti Botswana ndo yaifanira kuti tipa jete. Zvazvinorevawo ndezvekuti bembera rairohwa nemapepanhau ehurumende kubva muvhuro vhiki ichitanga kusvika iko zvino rinenge rambozorodzwa, nekuti zvinoratidza kuti vanhu veBotswana vari kuti ngatisimudziranei chitanda ichi, kwete kuti tivatarisire ivo kuti vatisimudze, nekuti nyorora kubva mumadzaga isu takatizete kugara pasina zvatiri kuita.
Vakuchera vati zviri kutaurwa nebazi rezvekutengeserana rekuBotswana zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chashanda. Nyanzvi munyaya dzemabhizimisi varwei magoshongwe varatidza kusafara nemanyepo aiburitswa mumapepanhau ehurumende nhaurirano pamusoro pechibvumirano chemari ichi dzisati dzapera.
Zvinotinyadzisa kuti timhanyire mberi tichionekwa sekunonzi tiri kuunza mari munyika. Kaunti dzimwe nyika dziri muno muAfrica dziri kutipa rubatsiro rwatiri kuda mukati meikonomi yedu. Zvinokosha kuti tishande nesimba kugadzirisa maitiro atinoita nemarongero atakaita mafambisigo ezvemabhizinesi.
Vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti hurumende imbomira zvekurova bembera pamusoro pezvipfumirano zvainenge ichironga, asi kuti iite basa rinoonekwa kuti upfumi hwenyika husimukire.
Atidzokei muno mumusha tigadzirisane, tigadzirise maitiro atinoita. Iko zvinorwadza kuti uoneke kuti mamwe mabhizinesi akazvirongeka zvakanaka anoda maexport permit anotora mwedzi isingaverengeki kuti awane maexport permit. Hazvishandi, hazvibatsiri, tiri kuti tichemera foreign currency. Kune munhu anodaka exporta zvinotora makore kuti awane export license. Saka izvozvo zvinhu zvidiki diki zvati kutadza kugadzirisa, zvingatori mari yakawanda, ndozviri kutidzosera kumashure. Environment ngaikwanise kuvandutsiwa ibhume kushanda ibatsire mabhizinesi emuno neekunze. Zvino kana isusu vemuno mabhizinesi tichiomerwa, kove kuzvi vachazodi.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rashora manyepo ehurumende ekuti yainge ichazowana chikwereti chemamiriyoni mazana matano atoye madhora kubva kuBotswana. Mumashoko avaburisa nhasi, mutauri webato iri vaJacob Mafume vati manyepo aya haana kusiyana nemamwe anogara kutaurwa zuva nezuva kuti hurumende iri kusaina zvibvumirano zvichaunza mari kunyika, asi pasina chinobuda kana kuti ari manyepo chete. Vanoti hurumende inosungirwa kutaurira vanhu chokwadi kwete manyepo. Zimbabwe neBotswana dzasainirana zvibvumirano zvitanhatu munyaya dzakaita sedzidzo pamwe nezvicherwa, uye musangano mumwe wakaita sewaitwa nhasi uchaitwa kuBotswana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.
Nyanzvi mune zvematongero enyika uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Petsai Ruhanya, avo vari kuita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Johannesburg kuSouth Africa, vanoti musangano wekuvaka pamwe nekusimbisa ukama pakati peBotswana neZimbabwe hwakakosha, asi utungamiri hweZimbabwe hunofanira kudzidza kutanga hwamirira kupetwa kwemisangano yakadai husati hwabudisa mashoko anozoita kuti nyika ionekwe seisina kurongeka. izvi zvinotevera mashoko akaburitswa mumapepa nhau ehurumende ekuti Botswana yakange yati ichawanisa Zimbabwe mari inosvika mamirioni mazana matanhatu emadhora, asi Botswana ikazobuda ichiramba mashoko aya. Ngati nzwei hurukuro yaitwa na Jonga Kandemiri weStudio 7 na Dr. Ruanya.
Izvi zvinoratidza kuti hurumende yeZimbabwe iri kutungamirwa nevarume nevakadzi vapererwa ende vanhu vanoratidza kuti vakutsvaka utano mugati, nekuti hatitarisiri kuti pachinano chehurumende ivabudisa manyevha akadero pane imwe nyika, kunyanyanyanya nyika yamunenge makavakidzana nayo. Mashoko akadaro kuti paitwa agreement kana paita kuwirirana neimwe nyika, zvinhu zvinofanira kubudiswa kana pane chokwadi chakadzama kuitira kuti ukama huri pakati penyika mbiri hugare huri pachinhano chakanaka. Asi izvi zvinoitika kana muhurumende mune vanhu vasina kudzika ende plus futi mune vanhu vari kuda kutsvaka recognition mune dzimwe nyika kuti tisogare dzimwe nyika takutowana chibatiro kuafrica, nokuti vanhu vari kungofamba vachipenda ende kupema kwavo hakuna zvakuri kubudisa.
Tinoona kuti Dr. Ruanya, hurumende yeZimbabwe kana yakanga yabudisa mashoko akadai zvikuru achibuda ari mubepa nhau rakaita seHerald, mashoko anenge achitarisirwa nevana veZimbabwe kuti anenge aine udzamu, zvinosiya papi hurumende?
Vana veZimbabwe vanofanira kuziva kuti mapepa akafanana naHerald, vana Sunday Mail, vana Chronicle nevanobudisa nepfenyuro dzivana ZBC, zvizhinji zvinenge zviri mukati imomo musazvibvuma, nokuti anoshandiswa mapepa iwaya nehurumende kutaura manyepa.
Tiri kuonawo kuti mashoko aya ari kuuya panguva iyo hurumende dzeZimbabwe neBotswana dziri kuita musangano wavari kuti weBinational Commission. Zvinosiya papi musangano uyu?
Senyika vatungamiri havo havazonyanyi kurwisana mupublic, vanongotaurianawo yatinoti diplomatic relations. Asi zvaitwa nehurumende yeZimbabwe zvinhu zvinonyadzisa chikereki. Munozva kuti Botswana ine population ye less than 2 million people. IBotswana ine less than 2 million people. Tikatarira maresources ane Zimbabwe nemaresources ane Botswana in terms of mineral resources, natural resources, Botswana inyika inofanira kunge ichitopereka Zimbabwe. Mukatorangarira kuma1990s kuma1980s vanhu vekuBotswana vachiuya vachidzidza kunana University of Zimbabwe, kunana National University of Science and Technology, kumacollege kunana Hillside, kunana Veritas College. But nyaya iri kunetsa muZimbabwe inofanira kugadzirwa nawo munangagwa. Yavari kukonewa inyaya yekuti muZimbabwe mune chitsotsi, muZimbabwe mune umbavha. So chinhu chinofanira kugadzirwa nawo munangagwa kuona kuti nyaya yecorruption ino.
Vamwe vanoongorora zvematongero enyika vanoti musangano waitwa nhasi muHarare pakati pemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiri weBotswana vaMasisi wakakosha zvikuru sezvo uchisunga ukama hwenyika mbiri idzi. Izvi zvinotevera musangano waitwa nenyika mbiri idzi nhasi muHarare weBinational Commission, apo panonzi panyoreranwa pasi zvibvumirano zvakasiyana-siyana. Asi vanopikisa veMDC vanoti manyepo anozoburiswa nehurumende yeZimbabwe ezvinhu zvinenge zvisina kukurukurwa mumisangano yakadai ndiwo anonyadzisa chimiro chenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanoongorora nezvamatongero enyika vari nhengo yeZANU-PF muAmerica vaFrank Guni pamwe nomutauriri weMDC vaJacob Mafume. Jonga Kandemiri weStudio 7 atanga nekubvunza vaGuni kuti vanotii nemisangano yakadai.
Aiwa, isusu sekuona kwedu tinoti chinhu chakanaka kuti hurumende yeZimbabwe idyidzane nedzimwe nyika dzingava dziri munharaunda kana dziri kurewo, kuitira kuti ukama hwedu nenyika idzodzo huende pamberi. Mukudyidzana umu ndo munobva mazano angava ekuvaka upfumi, angava ekuti tigarisane zvakanaka nekuita ushamwari hwekutengeserana kana hwekuti tipananewo mazano ekuti nyika dzedu dzibudirire. Tinoona sekuti chinhu chakanaka, hationi chakaipa ipapo.
VaMafume, munotiwo nemusangano watanzwa uripo pakati peZimbabwe neBotswana vatungamiri vaMasisi navaMnangagwa vachiita musangano unonzi Binational Commission uyu?
Binational Commission wagara hawo uri musangano unenge wakanaka unoitika panyika dzinenge dzine marelation dzakavakidzana dzinenge dzichida kuwirirana pane chino nechocho chinenge chichida kuitika munyika mbiri idzodzo, vachibetserawo vachipana uku ndizi ndakupa zvindakutorera kana kuti chindiro chinokumba kunobva chimwe. Asi chiri kutishamisa ndechekuti isusu tagadzira gate rendiro ndobva tarizadza nemhepo. Gate iroro dzinova idzo zvakanyadzisa hurumende yekuBotswana. Takabva totanga kutaura muchinyi isati yatombotanga kuti taakupuhwa, tazokonzera kuti Botswana inge ichiramba kuti ha zvokwadi isusu hatina kumbotaura zvakadaro, uye tichazotaura patinenge tapedza musangano. Zvinotaridza desperation, zvinotaridza kuda kukambira, zvinotaridza kusarongeka kwakaitika hurumende yedu yeZANU PF. Inongotaura ichianaunza kuti iri kupuhwa mari, hapana musi umwe chete wainotaura kuti iri kupawo mumwe munhu mari. Iyo ndo inenge ichingoti tiri kupuwa mari, ichingotaura mari dzisingauyi, yaakukumbira mari, yaakupemha mari kunyika doko doko dzakaita seBotswana.
Vaguni munoti
regedzai tinyatsokujekesera vateereri kuti vanzwise kuti chii chiri kuitika. Nyaya yekuda kutaurwa navamapfumi, nyaya iripo ndeyekuti ichokwadi kuti pane vakaganira vakaenda kumberi kwemabhiza. Hurumende yeZimbabwe haisi kupiwa mari nehurumende yekuBotswana. Chiri kuitika apa ndechekuti vana muzvinabhizimisi vari kuBotswana vachitsigirwa nehurumende yeikoko ndo vari kuya kuzodyara mari dzavo munyika medu dzinosvika 1 billion pula kwete US dollars. Kude kutoda kuti vanhu vajekeseri vanyatsonzwisisa. Vanhu avari kuya kuzodyara mari dzavo vachiita mabhizimisi. Chinobatsira Zimbabwe ndechekuti vana veZimbabwe vachawana mabasa mumabhizimisi iwayo. Hongu mapepanhau anenge akanyora achiisa nemuraudziro kuti zviite sekuti hurumende yeBotswana ndo yanga iri kutipa mari, handizvoba. Saka handione pane chakaipa ipapo. Hongu hatingateedzere zvomumapepanhau zvekuti vanhu vanenge vamhanya kumberi, asi tiri kuona kuti chokwadi chaakubuda iye zvine zvichokuti mabhizinesmen ekuBotswana ndo vari kuuya kuzodyara mari dzavo.
Vamafume, tanzwa kuti Botswana yakomekedza kuti inofanira kupuwa chivimbiso chekuti vanhu vaya vemabhizimusi vanenge vauya muZimbabwe kunotanga mabhizimusi imomo munyika vanonge vakachengetedzwa kubva kune zvematongerwo enyika, pamwewo nevati commercial risk, kuti mabhizimusi avo anenge akachengetedzeka. Munoona zvichibudirira here izvo?
Munoziva ndo zvinoshamisa kuti nyika kana ichinzi vanhu votanga kuda kuita bhizinesi nayo vototanga vakumbira kuti naizvi vanhu venyika hamuzoiti here zveupenzi zvamava muchiita zvokungotora mabhizinesi evanhu. Kutaridza kuti nyika iyoyo iri kumanejwa nevanhu vasiri kufunga zvakati tasa. Pane munhu anoti waakuda kuroora obvunza kuti hauzobayi bayi mwana wangu, kutaridza kuti unosimbobaya baya vana vevamwe vanhu vaunosiroora. Isusu mabhizinesimeni anoda kuinvesta kuBotswana, pane patambokumbira kuti vaikuBotswana vasatora mabhizinesi iwawo. Tinotoziva kuti Botswana ihurumende inochengetedza mutemo.
Vaguni munoti iwo nekuti nyika ichida kuinvesta itanga yati bvumai kuti munotichengetedza?
Aiwa, hapana chakaipa apa. Munhu wese anoinvesta kana kuti anodyara mari yake anotarisa marisks kuti chii chingazokanganisa kuti bhizinesi rangu riitike. Chekutanga ndechekuti havasi vekuBotswana chete, munhu wese anenge achiuya kuzodyara mari yake unototarisa kuti uone kuti bhizinesi rangu rinozobudirira here, zvingagona kurikanganisa ndezvipi. Asi Zimbabwe inoda kuti vanhu vajekeserwe kana vari kuteerera kuti hatina history yokungoteerera mabhizinesimen mabhizinesi avo. Nyaya iripo
tinobvuta mumutumwa mawere akabvutirwa wange izvoziya bvutwa mabhizinesi avo ari kubvutwa mana maine Reconstruction Act. Ndosaka hurumende dziri kuti dziri kukumbira kuti hamuzobvuti pakusina kudyara. Manje manje tataitorera munhu wese 51% yebhizinesi yake.
Avo vanga vari mutauriri weMDC vaJacob Mafume vari parunhare muHarare neStudio 7. Manzwa avo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika uye vari nhengo yeZANU PF muAmerica vaFrank Guni vari parunhare muWashington DC. Vaviri ava vanga vari murukuro yanga ichikokerwa naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi mukusimudzira upenyu hwavo pamwe nenyika. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC, ndinoti mosara zvakanaka.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.